Vatrump vanoti varikuda mari inosvika mabhiriyoni mashanu kuti vavake mudhuri uyu vachiti izvi zvikasaitwa havasi kuzoisa runyoro rwavo pabudget. Izvi zvapa kuti mamwe mapazi ehurumende aramba akavharwa. Vashandi vehurumende vanopfuura zviuru mazana masere varikungoenda kumabasa asi vasingatambiriswe mari. VaTrump vati kunetsana uku kurukonzerwa nevebato remaDemocrats.
Democrats in Congress have refused to acknowledge the crisis. And they have refused to provide our brave border agents with the tools they desperately need to protect our families and our nation. The federal government remains shut down for one reason and one reason only, because Democrats will not fund border security. My administration is doing everything in our power to help those impacted by the situation. But the only solution is for Democrats to pass a spending bill that defends our borders and reopens the government. This situation could be solved in a 45-minute...
Mapazi ehurumende akavharwa nenyaya yemaDemocrats ari kuda kuita zvematongero enyika. Asi ndavadaidza kuti tiite nhaurirano mangwana kuti tigadzirise nyaya iyi.
Vaenderera mberi vachiti munyika mavo vanhu vari kuurayiwa nevanhu vari kungopinda muAmerica zvisina mvumo.
Our southern border is a pipeline for vast quantities of illegal drugs, including meth, heroin, cocaine, and fentanyl. Every week, 300 of our citizens are killed by heroin alone, 90% of which floods across from our southern border. More Americans will die from drugs this year.
Muganhu wedu wekuchamhembe uri kupinzwa zvinodhaka, uye vanhu vakawanda vari kufa nenyaya yezvinodhaka izvi.
Asi vachipindura mashoko aya, mutauriri wedare reHouse of Representatives vari nhengo yemaDemocrats amai Nancy Pelosi vati handichokwadi kuti kune dambudziko kumuganhu weAmerica neMexico.
The fact is, we all agree we need to secure our borders while honoring our values. We can build the infrastructure and roads at our ports of entry. We can install new technology to scan.
Tinokwanisa kuvhura hurumende toenderera mberi nekutaurirana panyaya yekuvaka mudhuri. Asi zvemudhuri handizvo zvinoratidza chimiro chedu sevanhu vemuAmerica.
Vashorawo vaTrump vachiti vari kubata unhapwa vashandi vehurumende. Vanotungamira bato remaDemocrats mudare reSenate vaChuck Schumer vataurawo vachishoropodza mashoko avaTrump. VaShuma vati zviri kuitwa navaTrump hazvienderane netsika nemagariro evanhu vemuAmerica. VaShuma vatiwo zviri nani kuti hurumende ivhure mapazi akavharwa nhaurirano dzichienderera mberi.
My fellow Americans, there is no challenge so great that our nation cannot rise to meet it. We can reopen the government and continue to work through disagreements over policy. We can secure our border without an ineffective, expensive wall. And we can welcome legal immigrants and refugees without compromising safety and security. The symbol of America should be the Statue of Liberty, not a 30-foot wall. So our suggestion is a simple one. Mr. President, reopen the government.
Tiri nyika yeupoteri nerunyararo.
Mukuziya mashoko avaTrump aya, tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu muzvare Lucy Chivasa, avo vari muno muAmerica kubva kuZimbabwe, pasi pechirongwa cheHubert H. Humphrey Fellowship Program. Pari zvino muzvare Chivasa vari kumuganhu weAmerica neMexico kuTexas.
I think panda kutombotariswa kuti is there really a crisis that is going to be solved by that wall? Because vanga vane statistics avavapa kuti vanhu vanouya munyika ndovanoita mhosva dzakawanda kana ndovanoita mhosva idzi. But it's not only vanhu vanenge vachishanya munyika mavo kana kuti vanhu vanenge vakapotera munyika mavo vanoita mhosva idzodzo. They are also vagari vagara vari vemo vanoitawo chi mhosva idzodzo. So I think in the long term, panongofanira kuva nemutemo. For example, nyaya yekuti panenge pachishanda vanhu vanenge vasina mapepa akakwana. It's better, I think, kuti pane mutemo kudzivirira vacho vanenge vachivapa basa kana kuti vacho vanenge vachishanda navo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi varivo chizvarwa chezimbabwe muzvinafundo Eliot Masocha avo vari kuOhio vanoti kunetsana uku nekuvharwa kwemamapazi ehurumende kuri kukanganisa upfumi hwenyika yeAmerica.
Zvinokonzera matambudziko akawanda chaizvo, nokuti tinobva tatarisaka kuti vanhu ava vasingapiwi mari vaidero vachipuwa mari vachinotenga kuzvitoro kwakasiyana siyana kunova ndiko kunowana vanhu mabasa. Saka kana kuzvitoro kusati kuchanyanya kutengwa, nokuti chivandu chavashandi vehurumende hachisi kubhadharwa mari, zvinoreva kuti kumabasa ikoko kuchati vamwe vacharuza mabasa nokuti mabhizinesi anenge asati achawana mari idzodzo.
Mukuedza kusimbisa nekutsvaga rutsigiro rwekuti vakwanise kuvaka mudhuri uyu, vaTrump vari kutarisirwa kushanyira guta reMcAllen kuTexas nemusi wechina. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.